Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 11/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kumarondera nekubhinga North. Vabereki vochema-chema nedzimwe mari dzechikoro dzakapetwa kazana kubva muzana dzave kudiwa nezvimwe zvikoro mudunhu remasvingo. Hurumende kuburikidza nemuzinda wayo uri muGermany inowanisa matikiti ekudzokera kumusha kuvadzidzi vashanu vakatiza hondo iri muUkraine vachienda kuRomania. Vateveri vemutambo weragbi nenhabvu votarisana nemitakunanzva mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kumarondera nekubhinga North. Frank Chikoure anotipa nyaya iyi.
Tsamba dziri mumaoko eStudio 7 dzinoratidza kuti mapurisa anga ashandisa mutemo weMaintenance of Peace Act kana kuti MOPA kurambidza bato reCCC kuita misangano nevatsigiri varo kumarondera mangwana uye nemuvhoro kubhinga North asi mutauriri weCCC muzvarefadzai mahere vaudza Studio 7 kuti misangano yavo yave kuzoenderera mberi kumarondera Bhinga, Bedbridge necholocho mushure mekuita musangano nemapurisa.
CCC tukuendera mberi ne rally yedu kumarondera mangwana president vedu president vevanhu president Nelson Chamisa vanenge varipo zvose zviri kudii zvakakumbirwa nemapurisa takazadzikisa zvese zvinodikanwa pamurao pa maintenance of peace act takakomplya nazvo magwete edu akanyorera mapurisa vachiva pama details ose avanga vakumbira ma details e convener saka tukuendera mberi marondera yese ngatisanganai ku Rudaka Stadium mangwana tinenge tiriko.
Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashora kumborambidzwa kweCCC kuita misangano yayo panguva iyo bato reZANU PF risiri kurambidzwa kuita misangano yaro.
Mapurisa emuZimbabwe atora mukombe wekutyora kodzero dzevanhu vachiratidza rusarura ruri pachena kuti panguva yavari kuratirambidza boka reCCC kuti ringe richiita misangano yavo. Vamunangagwa vanove mutungamiriri wenyika vanoita madiro acho jina vachisangana nevanhu pavanodira nguva yavada. Tinochitonzwa kuti havatombobviri vazivisa mapurisa, mapurisa anotozoziziva kuti kune misangano. Kuchikorwa kwemutemo kunotyisa kuri kuitwa munyika yedu kuchiitwa nevanhu vakatora mhiko dzekuti vachange vachichengetedza mutemo.
Vamasaraure vakurudzira commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti imire pakati ichigadzirisa nyaya dzakadai.
Tinoona zvakare Zimbabwe Electoral Commission ichiratidza kuti haina zvairi kunyatsoita zvinoratidza kuti ndirefu akagadzirira zvakakwana kuti anga achiona kuti sarudzo dzizvaitwa musi wa 26 March dzaitwa zvejekererere. Tinokurudzira hurumende yavamunangagwa yeZANU PF iyo iri kutukamirwa neZANU PF kuti imire nekuindafia nebasa remapurisa. Mapurisa acho tichakurudzirawo kuti ave nezvivindi zvekushanda basa ravo zviri professional vachitevedzera mutemo vasingaite zvido zvepolitical party imwe chete. Tichiti ZEC ibude muhomwe yavamunangagwa yairi kugara iri.
Asi mutauriri weZEC amai Joyce Letitia Kazembe vaudza Studio 7 parunhare kuti commission yava yenako yakarerekera vakakurudzira kuti mapato ane zvichemo asvitse zvichemo zvavo committee ye multi-party liaison committee kuti nyaya idzi dziongororwe nyanzvi munyadzi dzezvimatongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayaize vati zviri kuitwa nemapurisa zvekurambidza vachamisa nebato ravo kuita misangano zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere.
Kucherechedzo kuti Zimbabwe haisati yasununguka kubva pamutongi hwoudzvanyiriri ndochokutanga chechipiri zvinotaridza kuti Zimbabwe haisati yava nebumbiro guru ravanhu rinotevedzerwa saka inoda murayiro mukuru wavanhu unotevedzerwa chechitatu zvinoreva kuti Zimbabwe haisati yava neutongi hwejekerere nokuti hapana mapitse angaitiwa kana hurumende ichishandisa mapurisa.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zvichakadai, ZANU-PF yakatarisirwa kuita musangano mikuru miviri nevatsigiri vayo mukupera kwesvondo. Musangano uchaitwa kukaroi mangwana mugovera uchange uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuchitiwo nemusi wesvondo mutevedzeri wemutungamiri webato rezanupf uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachange vaisangana nevatsigiri webato ravo kwamutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvichakadaro, nhengo dzebato reCCC dziri kukwikwidza musarudzo dzemabielections mwedzi uno kumwenezi East pamwe nekuchivi South dziri kuchema-chema kuti vatsigiri vadzo vari kutyisidzirwa nenhengo dzebato rezanupf kuti vasaende kumisangano yavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Nhengo idzi dzinoti vapo muhloro vekuchivi South navatendekai mandichidza vekumwenezi East dzinoti pamusoro pazo mapepa avo ekuvatsvagisa rutsigiro kana kuti maposta ari kubvarurwa. Vamuhlolo vanoti nhengo dzavo machivi dziri kutyidzirwa nemhirizhonga uye dziri kutotya kuya kwemisangano yavo yekutsvaga rutsigiro.
Saka takazoita tsvakurudzo ndokuona kuti vakuru vamwe vanhu vaitaura izvozvo. And surprisingly, amongst one, Vachona, only a serving police officer, Aripo. Zagataita Dambudziko, Guru Iroro, Kuwadi 24, we also have a by-election. Zaruku Shandi Samasabu, who are my campaign managers, is an NPF candidate. Zorera Isokuti is the opposition at Chinamukam, Ogupinda, Nogut Sabu, Kundi, and Nenganevan, Takawan. Kazhinji vanhu vanotsinira saka dzese ndoto intimidation vanhu vari kuvhundutsirwa zvakanyanyisa zvokuti vanotya kubuda pachena.
Vamandichi dzavatsinhirawo vachiti mudzvimbo mavo vatsigiri vezanupf varikutenderera vachimba kuti triple c nevatsigiri vayo haidi kuonekwa.
Asi kuti machanzi ekuti zvava they like to be very violent zvinyatsoonekwa namaitiro avo zvokuti nezuro vai macha macha munonzi munesuro hosity kidzot point mu vachitoimba kuyewo kuti mandidza dzapo iwe ipapa hapazi pako zvibvai papa hapazi pako mamai akanga achimata nezuro achibva kukanzuro achida kuswa kuhosipitoko.
Asi sachigara wezanupf dunhu remasvingo varodson mavhenyengwa varamba izvi vachiti manyepo bato ravo hariiti zvemhirizhonga musarudzo.
Echokwadi, zanupf hatina culture izvi. Isu like myself sachairman weprovince handiti izvozvo, isu totsvaka free and fair election saka kundigona manjiparama dambura maposta omwe hatiiti izvozvo somusangano wezanupf.
Asi bato reCCC rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwanda uye nhengo dzavo dziri kukwidza dziri kuvhiringidzwa gadziriro yadzo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vabereki mudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti vari kunzi vawedzere mari dzechikoro pasina kana mwedzi vabhadhara imwe pakwavhurwa zvikoro vachiti mari idzi dziri kudiwa dzawandisa uye hadzikwanisiki. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vabereki vanoti vakatambira tsamba kubva kuzvikoro izvo vanoti zvakawedzera mari nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana vachiti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru munyika. Vakuru vezvikoro vanoti mari yakabhadharwa nevabereki mwedzi wapera haichakwani kutenga zvinodiwa muzvikoro. Zvinhu zvizhinji zviri kukwira munyika zvichikonzerwa nemitengo yemafuta edzimotokari uri kukwira pasi rose kubva zvakatanga kupamba kwenyika yeukraine nerussia. Amai Joyce Mhungo vemumusha kwamajange vanoti mari iri kudiwa yakawandisa uye havana kwekuiwana.
Ini semubereki handisi kufara zvikuru nenyaya yekukwira kwakaita mafizi kuti isu sevabereki tanga tichangobva kubhadhara mafizi zvikoro zvichangovhurwa ini tongozoona mafizi akwira zviri kuti omera sevabereki nokuti mari dzatiri kutambira dzinambokwira mari dzedu dzinongori idzodzo takashuwa kuzoti ndii ndichawana imwe mari kupi yekuti ndiwedzere pafizi ipapo zvaakundiremera semubereki saka zvakaoma zvakatiomera sevabereki shuwa nokuti mari dzacho hatina kwatiri kudziwana.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mubereki vatawanda mhungu avo vati mari dzezvikoro idzi dzakawedzerwa vasati vafema nekudaro zvinonetsa kuti vatange kutsvaga mari iri kudiwa. Vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi vachiti havatenderwi nebazi rezvedzidzo yepasi kutaura nevatori venhau. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati zvikoro hazvifani kuwedzera mari dzezvikoro dzisina kuwirirana nevabereki.
Kune zvese hazvifaniri kungonzi nje vongokwidza pasina kutaurirana. Vabereki vanotaurirana nechikoro kana vawirirana vouya nechibvumirano chavo kubazi redu repraimary nesekondari vatati aivakwidza izvinhu nekuti zvese zvine zvakuda zvese zvine zviri kungokwira sezviri kungoitawo mafuta akwira saka kuda pane pane kakuda kukwirawo kuchada kungoitawo zvimwe zvose.
Zvikoro zvakawedzera mari zvinosanganisira Helen McGee iyo yakawedzera nezviuru 10.2 zvemadhora emunyika kubva pazviuru zvinomwe zvemadhora zvakabhadharwa mwedzi wapera. Francis Apiri yakawedzerawo mari nezviuru 3 zvemadhora kubva pazviuru 3 zvemadhora zvakabhadharwa mwedzi wapera pamwe neDon Bosco nerunyararo Adventist Primary School. Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakashevedzera misangano pakupera kwesvondo rino kuti zvikwidzewo mari. Vabereki kuzvikoro izvi vakabhadhara mari dzotangira pazviuru 90 kusvika pazviuru 100. Zvichakadaro mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union kana kuti ATUS vaObed Masaraure vati nhasi vaparura chirongwa chekuratidzira padanemutande vachitsusumwa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa vadzidzisi vavo vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari yemihoro.
Saka pakampeini paprotesti yatatanga nhasi yatatsvuku Back Friday tanga tichienderera mberi tichiuzivisa hurumende kuti ngaingopa vanhu mari muhoro chete isiyane nezvekushungurudza varayidzi isiyane nezvekutaura zvemasuspensions isiyane nezvekutumira vanhu vaviolence muzvikoro. Tinotafara kuti urongwa hwatambirwa nevanhu vakawanda vemamwe mapoka akazvimirira vecivil society vanga vachitijoina vamwe vamaindanational organizations anga achitijoina online tikatosvikawo pakuzotanga kutofonerwawo nevanhu vehurumende vachitaura kuti tinyore pasi maproblems edu titumire kuhurumende.
Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vadzidzi vashanu vanove zvizvarwa zvezimbabwe zvakatiza hondo iri muukraine avakananga kuromania vanoti vawana rubatsiro rwematikiti ekudzokera kumusha kubva kumuzinda wezimbabwe uri mugermany. Chimwe chizvarwa chezimbabwe changa chiri kudzidzira kuve chiremba kuodessa muukraine vasasha chidavaenzi vanoti mudzidzi mumwe chete pachikwata chavo ndiye asati awana tikiti asi vanoti pane zvikwata zvakasiyana-siyana zviri muromania zvine zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakatiza hondo asi havasi kuziva kuti vakawanawo matikiti aya here pari zvino. Vachida vaenzi vanoti zvanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu weukraine neromania asi vari kubatwa zvakanaka munyika iyi nevagari vemo avo vakavapa pekugara nezvekudya. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ivabatsire kuti vaenderere mberi nezvidzidzo zvavo muzimbabwe nekuti havazivi kuti hondo iyi inopera riini. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namavhelas muzhanganya uye westudio 7 navachida vaenzi kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tawana rubatsiro rwodzokera kumusha takatengerwa matickets handiziva hangu vamwe vanhuwo futi vari muno mubucarest because vanhu vangori mumagroups akangosiyana-siyana but vanhu vandinawo munhu wese ane ticket rekudzokera kumba.
Matickets aya akatengwa nani?
Matickets akatengwa naambassador vari kugermany.
Muchasimuka kubva imomo mubucarest rini?
Musi wa14 on Monday ndopatobva kuBucharest chidzokera kuZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kudarika border muchibva kuUkraine, zvakafamba sei?
Kudarika border vanhu vangori nyaya dzakasiyana siyana, but generally speaking zvasiri nyore kudarika paborder because munhu wese angatry kupfuura paborder. Nditoni shamwari yangu watinayo panapa akatokwara ruoko achifanira kutoitwa surgery. So I can't say zvazviri simple. It was not easy.
Ko vabereki kumusha vari kuti chii pari zvino?
Vabereki kumusha vari kutongoti kana pasina way yekuti ukontinue nechikoro ikoko izvezvi, then hapana reason yekuti urambe uri ikoko. But kana uchikwanisa kuwana another opportunity because havasi kuda kuti ungodzoka futi kuZimbabwe and ungoita standard ungotanga ngotsvaka some place. But vanhu vakambotraya kuita se vakati tsvagai maschools kana uchikwanisa kucontinue nechikoro and wakaona chikoro chakangofanana neUkraine in terms of mafees, fees, training for mafees, wakwanisa kuwana place ikoko, it's okay for you to go there. Varingotrust our decisions basically, but they're saying come back home kana ikoko kusiri safe.
Makakwanisa kubuda nematsamba enye echikoro here?
International medicine, third year. Saka panyaya yemabooks, mabooks hapana mabooks akatsvagurwa. Vanhu vakatongobuda nemasechel nechichi. Because paunosvika paboda pacho, you could walk makilometers asvika kana 10. Saka it was not possible for you to carry mabooks emedicine, mahombehombe nechichi. And matranscripts edu ekuchikoro, hapana kana one. Wanduzia anima transcripts. Saka ando shedot process yegu transfer yegu kwenda kune image koro. It's even harder. Saka basically apana chitika takura chichikoro.
Tiri papo, iwe shuwiro yako ndeye?
Shuwiro yangu ndeye kuti government yedu ya Zimbabwe kana kuitibetere kuti kwanzo yedase kukontinue nechikoro. Instead ye kuti wangu titi tai kutofana tokunze kumba because patongoshika kuZimbabwe chi nyaya yacho matters anenge in our own hands. We still need to find chikoro kwekuenda nechichi. Shure yangu iri pakuti government ngaitibetsere pakupanda zvimwe chikoro nema alternative option and kana tichikwanisa kuzvino continue kuZimbabwe kuti vanogona kutipa exam or something so that atitangidze kuchinzonzi aiwa vanhu vekuUkraine atizvisisechi degree in maybe like or kwanza kuseta kana ma exams kuti vanhu vadzokere muma respective classes out. Pane vanhu vari muma 5th year, vanhu vari muma 6th year, like final year angatosara no 2 months kuti anyore final exam right. Saka you know you can only imagine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo muUkraine chiri muRomania, vaSasha Chidavaenzi vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri pazviuru zvishanu nemazana mana nevasere kana kuti 5408. Vamwe mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 ava, zana kana kuti 100 vakawanikwa muzvikoro. Vana makumi mana nevasere kana kuti 48 vakawanikwa vaine COVID-19 kumashonaland East. Vamwe makumi mashanu nevashanu kana kuti 25 vari kumashonaland West. Kumasvingo kuine gumi nevatatu kana kuti 13. Dunhu reManicaland rakawanikwa riine vana vatanhatu kana kuti 6 vaine COVID-19. Kuchitiwo dunhu reMatabeleland North riine vana vana, Mashonaland Central ichiitawo vana vana kana kuti 4. Kubva zvatanga denda iri munyika kusvika nezuro, vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mana nechimwe nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 241,548 vabatwa neCOVID-19 munyika. Kusvika nezuro, vanhu zviuru zvishanu nezana nemakumi maviri nevasere kana kuti 5,128 vachiri kurwara, makumi matanhatu kana kuti 60 vavo vari muzvipatara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yabvisa mutemo inodzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 kusanganisira kupfekwa kwezvivharangozi kana kuti mamaski pane veruzhinji uye mitemo inobata magungano zvichitevera kudzikira kwekutapuriranwa kwedenda iri kuenda pasi pezvikamu zviri pasi pechimwe kubva muzana. Vachizivisa nezvedanho iri, gurukota rezveutano mukinya vamutai Kagwe vati pane zvimwe zvasendekwa zvinosanganisira kuti vanhu havachamanikidzwi kupfeka mamasiki kana vari muruzhinji. Parwendo rwavo kuPoland nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vadzokorora zvakare chidzidzo chekudzivirira dunhu rose riri pasi peNATO pakati pezvavatsanangura sekudenha kweRussia nehondo yavaPutin muUkraine. Amai Harris vashanya kuRomania vachibva kuPoland. Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA nechitatu rakakwira kudare repamusoro reHigh Court richida kuti rirase danho rehurumende rekumbomisa basa vamwe varairidzi vakanga vasiri kuenda kumabasa kubva pakavhurwa zvikoro vachiti vakanga vasina mari dzekufambisa. Sangano iri rinoti hurumende haina kutanga yapa varairidzi ava mukana wekuti vapewo mativi avo pamhosva dzavari kupomerwa isati yavatorera matanho sezvinokurudzirwa pasi pemutemo weAdministrative Justice Act, uye ZIMTA inodawo kuti zvikamu zvemutemo zvakashandiswa nehurumende kuranga varairidzi ava zvinzi zviri kunze kwemutemo. Mapepa akasvitswa kudare nemagweta eZIMTA anodoma bazi redzidzo yepasi pamwe nePublic Service Commission semapoka akakwirirwa kudare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi ichocho kuti ZIMTA yaienda kumatare nenyaya yekumiswa basa kwevarairidzi, nekuti kana ndiwewo, kana varairidzi vachingomiswa vasina kana kumbomiswa padare redzimhosva rekuti vatongwe vazvimirire vataure kuti ndakanga ndiripi. Isitine mutemo inoti pagwara rekuti kuti munhu amiswe basa zvinofanira kufamba sei. Kana zvadaro kandopaya patinoti paakuda kuita kanenge katinoti kaunlawfulness, hazvina kunyatsoti tsarukanoi, nekuti hazvina kunyatsove zviri fair kumushandi, nechikonzero chekuti zvakawanda zvinokwanisa kuti azotambudzika nazvo kwatingati kuafektwa nako. Saka isusu hatibvumirane zvachose nezvaitwa nehurumende. Saka isusu taona zvakakodzera kuti titore hurumende tiendese kumatare edzimhosva kuitira kuti tinotongwa ikoko.
Sei hurumende isina kupa varairidzi ava mukana wekuti vape mativi avo isati yatora matanho ayakatora?
Muhurumende mune matanho anotevedzerwa kana munhu achinge achinzi ane mhosva yaapara. Zvinotanga nekunyorerwa tsamba, iye onzi anofanira kupindura mushure mumazuva 14. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Isi tochikatya madzika manje kuti ko iye mushandirwe azomhanya sei kungonoti kwanzi munhu wese wadzingwa basa. Ende munhu hapana anofanira kungodzingwa basa asina kumbomiswa padare remhosva. Munhu wese anotozomira basa kana achinge atomiswa padare remhosva. Asi apapa munhu angonzi iwewe chienda kumba. Ndopaya patinotaura nezveinonzi rule of law kuti yateverwa here kana kuti haina. Ende munhu ane the right to be heard before a decision is taken upon his or her life. Zvino apapa takungoona hurumende yakungoita zvainoda. Ndozviyaka zvatinogara tichitaura kuti kana bere roda kudya vana varo, kana dindingwe roda kudya vana varo, rinoti muno muri kunhu wakambudzi, robva ratanga kuchidya vana varo. Izvo kuda kungodya vana, rangorwerwa mate kuti ndingodya vana.
Saka munotarisira here kuti matare edzimhosva ndiwo achagadzirisa nyaya iyi?
Kana matare ari matare zvechokwadi anomiririra munhu wese, tinotarisira kuti pachabuda rakajeka yatingati fairness kuvanhu vakadzingwa mabasa. Asi izvozvo chatinongokurudzira ndekuti aiwa ka hurumende ngaingodzosera vanhu pamabasa, nekuti vakawanda vanhu vangangomiswa mabasa ende vaamira zvoreva kuti temu iyoyo yatovharika. Ende vanosafa vana vabereki nevadzidzisi nemhuri dzavo.
Ava vanga vari mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera vari parunare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo weragbi nenhabvu vari kutarisana nemachikitori mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mitambo iyi iri kusimuka mangwana nefainari yeNedbank Rugby Challenge 2022. pakati peOld Georgians neOld Hararians munhandare yeHarare Sports Club. Pese panosangana zvikwata zviri izvi, apadaidzwe anonzwa zvekuti murairidzi weOld Hararians Derek Chiwara ari kuvimbisa mutambo wemhando yepamusoro-soro.
Pese panosangana matimi wavo maviri, mutambo wacho unenge wakaihondo ihondo. Ndo mazuva anenge akudze kuti tiri kupinda muhondo.
Aya ave magumo emakundano ayo akatanga aine zvikwata zvisere uyezve achiteverwa nechaunga svondo rega rega. Chiwara anoti chese chinonzi finari chakaoma, asi pakugumisira ari kutarisira kuti Old Hararians ndiyo ichapinda mumhemberero yakunda.
Chinonzi final chakaoma. Final chakaoma nokuti at the end of the day munoona kuti team yese yapinda mufinal iruda kukunda, haisi kuti titaita number 2. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane team ichasuruwara muzuva iroro, isusu tiri kupinda muzuva iroro tichiti ndisi tichakunda.
Old Georgians irukanda vatambi vayo vane mbiri kusanganisira Keith Murray naJeremiah Jaravaza, uku Old Hararians ine vayo Simba Mandona naTeach Makwanya. Chimwe chezvikwata ichi chiri kuenda kumba nemukombe sezvakangoitikawo kunhabvu mushure mekunge FC Platinum yakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekunge yarova Ngezi Platinum Stars. Asi mangwana FC Platinum haina mutambo wemukombe asi weleague, apo iri kusangana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium kwaMutare mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum iyo yakatora mukombe weleague mwaka mitatu ichangopfuura iruda kukunda kuti isimbise mukana wayo wekutora mukombe uyu zvekare. Asi pari zvino makundano aya ari kutungamirwa neChicken Inn iyo iri munzira kuzobandana neHarare City muNational Sports Stadium muHarare mangwana zvekare. Manika Diamonds neTriangle dziri kuda kuti Chicken Inn itsvedze mumutambo uyu. Asi Manika Diamonds neTriangle dziri kusangana nesvondo zvekuti chimwe chezvikwata izvi hachikwanise kusvetuka Chicken Inn kana ikakundwa. Dynamos ine mutambo wakapfava pamusha neTenants, asi Highlanders ine Herentals iyo iri kufamba nzira inofadza mazuva ano. Boso ine mapoints mashanu chete uyezve iri pachinhano chegumi neina, asi Herentals iri kubhururuka iri pachinzvimbo chechishanu. Mimwe mitambo yarongwa yakamira seizvi: Mugovera ZPC Kariba vs Blauwe Chiefs Nyamunga, Ngezi Platinum Stars vs Cranbourne Bullets Baobab, Blauwe City vs Capes United Baba Fields, Sondo Wawa vs Yada Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm chiri kutarisa nezviri kuitika mugadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kwemwedzi uno, uye zviri kuitika kuUkraine, uko kune vadzidzi vakawanda kubva kuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kumarondera nekuBinga North. Vabereki vochema chema nedzimwe mari dzechikoro dzakapetwa kazana kubva muzana dzave kudiwa nezvimwe zvikoro mudunhu remasvingo kuwedzera mari dzakanga dzabhadharwa kare. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 Mbimbitho 2022, Prophet Jeremiah. Ndendabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yokudiscuss ama elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabile rally khathesi sebe siyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni ebhinganoni.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections.
Thina njengeze-DI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. Enemavikini onalawo njalo sananzelela ukuthi yikho lapha kade kusenziwa khona ama-political rallies. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwama-political rallies ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke.
Incwadi ezicubungula ezenhlalakahle yaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 selokho imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental bliss liphethe idlalada lalo elisha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho obekumele yenziwe emarondera lasebhinga ngempela sonto. Mlando lozindlovu zethulelalo ludaba.
Lokhu sekwenze ukuba abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, bahle bakhweze ngesiphangiphangi lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-High Court besithi imihlangano le ivunyelwe. Encwadini elotshelwe oncintisa esikhundleni sokufuna ukumela imarondela edayele ephalamende umnumzana Carson Mateu, amapolisa athi abe-CCC kakumelanga babuthane ngoba bephuze ukwazisa ngalo mhlangano ngusezelesikhathi. Amapolisa athi ukuphuza ukubatshela ngalo mhlangano kwephula iziqondiso zomthetho wokulondoloza ukuthula owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, wona olawula ukubuthana kwabantu. Ibandla le-CCC encwadini yalo belicele ukuba libhodabhode ngezimota phandle kwenkundla yerudaka khona okwaliswe ngamapolisa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi abebandla lakhe balubhekise emarondela okungelani nokumiswa kwalomhlangano.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change kusasa siyabe sisemarondela indaba yethu isemadale lapho esihambise khona indaba ukuthi amapolisa angeza kasiyalisa ukubana sibe le rally yethu ngenxa yokuthi into esemthethweni. Yebo, bengathi iposa nemopa iyasiyalisa ukubana sibe lamakarali, kodwa ukuhlangana kwabantu siyahlangana njengoba bahlangana lamanye abantu okwenzakalayo kumaphathi wonke atshiyeneyo.
Ugcizelele ekhuthaza amalunga ebandla lake ukuthi abuye ngobunenge emarondera.
So kusasa ngomgqibelo siyabe sisemarondela lapho esahlangana khona lezi zukulwane zemarondela ukuze beze ukubana sibaphatheleni mayelana le ndaba ke yama-by-elections.
Oncintisa kukhetho lwama-by-elections efisa ukumela iBinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasise ngokuncitshwa kwabo imvumo yokuqhuba umhlangano wokudinga usekelo ukukhethwa eBinga.
Ngenxa yokudiscuss ama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabile rally khathesi sebe siyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni eBinga North. wathi uyayibhala incwadi khonapho khonapho zukuzuku waba ngomfonelayo wathi hayi sengicabanga ukuthi kungcono sibe le meeting lama stakeholders. Kwasekubizwa ke ama-CIO, kwasekubizwa u-DA, kwasekubizwa abezesa abayibo ukuthiwa khona bayabele function kamnankakho. Sangena ku-meeting yakhona. Akula lutho olutshintshileyo, ubedlalisa nje isikhathi sethu. Sihambile ku-meeting wafika wakhuluma khonokho akade ukhulumile vele kusene. Into ekhanyayo yikuthi iBinga North iZanu PF ifuna phansi phezulu.
ICCC ithi ibandla leZanu PF lethuselwa ngobuningi babasekeli babo okulandelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okunkokheli yabasha kubandla leli.
Uqamba amanga bethi amarara ababhlokhwe ebhlokhwa libandlela ukusayo. Asilaso isikhathi seleso, kathi isikhathi sama-campaigns. And we are on the ground, liyazibonela lapho esibiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze efulekela kodwa bengafaki izana uPF phakathi.
Lokhu ayisikho kwakuqala, amapolisa ayisala ukupha imvumo yokuqhutshwa kwemihlangano yebandla ele-CCC. Ngeviki edluleyo umnumzane ezontshamisa uvinje ukuqhuba umhlangano wakhe egokhwe loba nje umthethwandaba we-High Court onqome ukuthi uqhubekele phambili usenziwa. Inkulungwane nenkulungwane zabantu zenelisa ukubuthana egokhwe loba nje amapolisa ayesethusela ukuthi bengalokothi ukuya emhlanganweni lowo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi yezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus lokho emihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele ukukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 yonale inyanga kaMbimbitho. UMavis Gama weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabangene umhlangano owenzelwe enkundleni yebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, wokuhlaziya okwenzakala ngesimo se-COVID-19 ngemva kokuvunyelwa kwabamabandla ukuqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Bekukhangelwa njalo udaba lokuthi kambe ukuqhutshwa kwale mihlangano yikho na okungabe kubangela uqansa kwenani labatholakala bele-COVID-19 elizweni nxa uqathaniswa ngaphambilini kokuqhutshwa kwale imihlangano yokukhankasa. Omunye walezingcwethi ophatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
The politicians, definitely they need to up the gear and take this seriously, because if they want to keep their numbers up higher.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe kumele ikuzwisise lokho ma befuna ukuthi babe belokhu belamanani abalandeli babo aphezulu, ngoba bengagcina belahlekelwa la yilabo balandeli abaseduze kwabo ngenxa yokwesaba nje ukubatshela ukuthi bagqokela omamaski.
Unkosazana Patience Sibanda isiphathamandla seZDI yena ke ulandisa ngasebe kunanzelele lokhe amabandla ezombusazwe aqalayo imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini onalawo njalo siyananzelela ukuthi yikho lapha ade kusenziwa khona ama-political rallies ngama-political parties ayehlukeneyo. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwenze ukuthi okwama-political rallies ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke. Zikhona ezinye izinto ukuthi emabandleni ngaphi ngaphi lokurelaxwa kwama-COVID-19 containment measures.
Ngakho-ke abenhlanganiso yakhe uMasibanda uthi bakhuthaza uhulumende ukuba angaze akuthatha lula lokho osekusenzakala.
So thina sithi ama-political rallies lawa engaqhubeka esenzwa kodwa ama-authorities lawa abemelane lakho benanzelele ukuthi abantu uma besiye kuma-rallies laphana bagqokile yini ama-maski, basanitizwa yini. So yikho thina lokho esikukhuthazayo ukuthi abantu benanzelele kukhona lokhu ukuze umkhuhlane lewe COVID-19 kungathi ukuthi usumemetheka ngenxa yani yama-political rallies.
Udaba oseluphakanyiswa yingcwethi lezi lokuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 lufakazwe langohulumende ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo iCabinet owenziwa ngolwesibili maviki onke. Esethula okuvunyelenwe emhlanganweni weCabinet, umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 lanxa engasatshongo ukuthi manyathelo bani azawathatha.
It is also reported that an increase in mobility and number of gatherings across the country.
Ama reports aveza ukuba ukwanda kokuhamba-hamba kwabantu osekukhona kanye lemibuthano elizwe lonke ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 sekubangele lokhu kuqonga kwenani.
Embikweni wabo abawukhipha nsuku zonke phezu kwesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba kulomuntu oyedwa ofileyo phakathi kwabafika phose amakhulu amahlanu 499 abatholakale belegciwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Kubikwa kube labayisikhombisa 7 ababulewe yilo mkhuhlane ngolwesithathu phakathi kwabedlula kancane amakhulu ayisikhombisa 706 abatholakale belegciwane leli kulabo abahloliweyo. Babikwa sebefika phose inkulungwane ezinhlanu ezilengxenye 5408 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu iCOVID-19 yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho womnyaka ka-2020 phakathi kwabedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 241548 asebatholakala belegciwane leli kwasila abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 231012. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uhlangothi olubona ngezomvila kumanyana wamazwe omhlaba olwe United Nations Security Council lukhangelele ukuba lomhlangano ocelwe ngile Russia elithi uhulumende wekwele Ukraine ubelungisa izikhali ezilechefu ama-biological weapons. Abezindaba abe-Associated Press babika kubana elemelika lithi kungamanga ukukhulunywa ngele Russia elikhanya selifuna ukuvika ngezikhali lezi ngemva kokuhlela ukugenqula umbuso wakwele Ukraine. Mongeli Vlad Zelensky wakwele Ukraine laye uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin ukhuluma ize ngoba isebona ibutho lakhe lisehlulwa. Ele Russia liqhubekela phambili libhomba indawo eziningi kwele Ukraine okugoqela isigodlo salelo lizwe iKyiv lamanye. Kubikwa kubuliwe abantu abedlula inkulungwane 1170 abase-Ukraine ngamasosha akwelela Russia edolobheni leMariupol. Iningi labo bangcwatshwe ethuneni linye i-mass grave. Kubikwa kulamakhulu lamakhulu abantu asebebuliwe kwele Ukraine lokhu limpi qhamuke ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babikwa sebebalekile bayaphiphela emazweni angumakhelwane agoqela ele Poland, Romania, Moldova lamanye. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine labo babikwa sebebalekile emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Inkulumo ezama-biological weapons kumbe izikhali lezana ezile poison ivele yizo inkulumo ezikhulunywa ngamazwe inxa efuna ukuthumba amanye amazwe. Siyazi ukuthi iAmerica baze bapombe iIraq babekhuluma ngokuthi kulezikhali ezama-biological weapons. Lokho nje ikuvala abantu amehlo nje ngoba siyazi nje ukuthi umhlaba jikelele uyakwazi ukuthi iRussia ithembe khonoko sizemisele ukudiliza iUkraine. Bazadinga izizathu. Isizathu sokukhuluma ngama-biological weapons ukuthi bona bafuna ukuthi bathi bona bengasebenzisa zona lezana izikhali zama-biological weapons. Sebezawuthi hatshi izikhali zibe zivele zikhona e-Ukraine. Kudinga nje isizathu esokuthi basebenzise izikhali zakhona. Hatshi njengoba kade sivele sokwazi ukuthi ngamanga ukuthi akula zikhali ezinjalo. Kungakhanya vele kusetshenziswa izikhali ezebiological lezana iRussia nje eqonda ukuthi ibuildise iUkraine.
Baba Ngwenya, ubona zani okwenzakala kwele Ukraine kuyaphetha ngani?
Russia vele siyazi ukuthi nxa isiqonda ukuthi uthumba elizwe bakwenza eGeorgia, bakwenza eDonetsk, bakwenza eCrimea. Inkinga nje ukuthi amazwe asentshonalanga ngabala mvumo, ngabakazimisele ukuthi bavikele yona iUkraine. Lokho kuyagcina nje vele lokhu njengolakho okwaba khona eCrimea, ukuthi iRussia yagcina sithumbe iCrimea, bafake izigebenga zabo eLugansk leDonetsk. Angiboni ukuthi kulenye indlela ezaphela ngakho. Ye, izitshengiso zikhona, kodwa angiboni ukuthi zizasebenza, ngoba kwathesi vele uVladimir Putin, umongameli weRussia, uqonde khona ukuthi ahla thumbe iUkraine, athathe uZelensky amenze isibotshwa iUkraine, sisiba yiprovinsi yeRussia.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kwamabandla ezombusazwe ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 ngembitho lomnyaka. Ibandla leZANU-PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBrithani lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intethelo izindaba yeStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kaLord John Odds, ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalunga ePhalamende eBrithani ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idalele House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBrithani eCommonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBrithani likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai, lilunga ledala lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla leZANU-PF, uPupurai uthi akula bufakazi okukhunywa ngeleBrithani.
I never expected that a whole member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBrithani, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBrithani alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa yiBrithani njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikhiwi ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othiseka ngenkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU-PF eBrithani, umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizen for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBrithani.
iZANU-PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezimbi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasi kuphumputi akuphumputwa mbani kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula even the sadaki yakwazi ukuthi izani izikhiwe izigebenga ngabantu ababulalayo ngabantu ababi babulele abantu igazi balichithile sebechithe lomkhono welizwe
abomanyano wemazwe akuzwekazi le-Europe awe-European Union EU ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-P F lamabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi elezimbabwe alikathiyani lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu ukanti elebhrithani lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijezo zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye ngimele studio 7 eLondon igama lamuyeza Jesus Banda
ngokwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Uhulumende wakwele Melika uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin wethula amanga aluhlaza tshoko ngokwenzakala kwele Ukraine lapho ibutho lakhe elibulala abantu mahlayana. UPutin kafuni ukuthi abantu bezwe iqiniso ngokwenziwa libutho lakhe kwele Ukraine. Elerussia lingakahlaseli ele Ukraine, uhulumende kaPutin wethula amanga emisakazweni ebulenjini bokuxhumana lezinye indawo ezethula imibiko esithi ufuna ukuhlasela abantu kwele Ukraine abasekela konke okubi okwenziwa ngamanazi abakhonza uHitler. Selokhu ibutho laqala ukuhlasela kwele Ukraine, eleRussia lizama ngamandla wonke ukutshela izizalo nezalo ukuba akula mpi kwele Ukraine. Ibala elithi impi kalisasetshenziswa kweleRussia. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi uhulumende kaPutin uvimba iqiniso elethula imisakazo lamaphephandaba azimeleyo ukwenzela ukuthi abantu besekele okwenziwa ngeleRussia kwele Ukraine. Igqwetha elikhulu kwele Russia mhlaka 1 Mbimbitho latshela abahlela ukwethula kwemibiko ukuba bevimbe konke okwethula imisakazo ezimeleyo we-Echo Moscow Radio le-TV Dojande. Bavala konke okwethula imisakazo le ebulenjini be-intanethi lobokuxhumana. I-Russia Federation Council layo isanda kwethula umthetho omumethe izijeziso zalabo abethula lokho uhulumende athi amanga ngokwezikala kwele Ukraine. Uzatholakala esephula umthetho ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka elithumi lanhlanu, 15 years. UPrize uthi eleRussia selivimba njalo okwethulwa enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter, Facebook leInstagram kanye lezinye. Uthi konke lokhu kwenzelwa ukuba abantu balalele umsakazo kahulumende kuphela ngokwenzakala kwele Ukraine lapho libulala khona abantu mahlayana. UPrize uthi abantu bakwele Russia kabayifuni impi le eyaqalwa nguPutin. Ngakho ke uthi balelungelo lokuzwa iqiniso ngokwenzakala kwele Ukraine. Uthi kumele abantu bakwele Russia batshelwe iqiniso ngokubulawa kwabantu mahlayana kwele Ukraine, hathi amanga ethulwa nguhulumende kaPutin. UPrize uthi uPutin kumele amise impi le ngokususa ibutho lakhe kwele Ukraine. Uthi kumele ahloniphe ilungelo loluntu ngoba abantu bathwele nzima ngokwenzakala kulelo lizwe.
Lapho belilaleli udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Umhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental please. Liphethe idlaladela lo elisha. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Yebo nje, kanti wacaka kangaka jaha ngani umuntu olusinyoka kwezenjani?
Adwekela wena ngomama laba banoringa.
Lidl ibandla lade laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma, bangisifonela abanye bangitshela ngibangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikombisa ezigoqela ethi Sathane ngiyekele, incane lengane kanye lethi Nozipho. Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844 383835, ngiyase South Africa. Uma ungabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla, uzongithola lapho kuFacebook. Ngikhona kuFacebook, la kuInstagram uGlory Boy Luphahla, ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke, nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Asisapoteneni, isiqhubekeleni phambili, umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli, ungasupport ukuthi hayi wena ngoba ubani, ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usupport ukuthi ilokhu njani. Udlala ingoma, uzinika isikhathi sokumamela ingoma, mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele, nga uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphewa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing ngale.
Sonela,
angeke ehlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Iyingcathi ezicubungula izenhlalakahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Selokho imihlangano yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections yaqalayo. Kuhlelo woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezako bonke parental please liphethe idlalade lalo elitsha. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukela.